Nhasi isu sesangano rinomirira varedzo kumaruwa tavangoti tapinda mumigwagwa tichiprotesta kuratidzira nenyuto yemari yatiri kutambira. Muhoro watiri kutambira unowa muhoro usina zvauri kushanda. Tiri kutambiriswa mari yatinongoti yakangofanana nemutero wembwa isina kana chekuti ingashande chii. Saka mukuratidzira ikoko kwaitawo kuti dzimwe nhengo dzedu dziwanikwe dzichasungwa. Kutaura kuno tina provincial secretary wemasvingo province vanova agenda secretary wari vatori mukati memaoko emapurisa kutaura kwatiri kuita izvozvi. Gweta riripo riri mubishi kumira kuti vaone kuti vachawanikwa vachaburitswa here, asi vari kuchadzwa nepublic violence ndo chaji yawapiwa pari zvinozvi.
Chii chaita kuti mupinde mumigwagwa vachere tichiona kuti hurumende ichangobva kuwedzera vashandi vayo mari dzemihoro?
Chaita kuti tiratidzire inyaya yemihoro yatiri kutambira mishoma nini isina zvainoshanda, mari isingabatiki, mhuri dziri kufa nenzara, isu vashandi tichitadza kana kuwana chokudya nekuda kwekuti mihoro yatiri kutambira mishoma. Izvo zvekuti takawedzerwa mari, mari yatakawedzerwa isu hatina kuitambira nekuti hapana nhaurirano dzanga dziripo panyaya yemari iyi. Uye zvekare isu hatina kumbobvira takumbira kuwedzerwa mari, asi takangoti isusu zvinhu zvese zvaakutengeswa muma-United States dollars. Saka hurumende ngaitipe mari yedu iri muma-United States dollars sekuwirirana kwatanga takaita. Ivo vakawandiwo vakawanika vachatyora chibvumirano ichocho. Saka isu kuratidzira kwatiri kuita hakuri pamutemo uye ticharamba tichienderera mberi.
Mune mamwe masangano amuri kushandawo nawo here mukuratidzira kwamuri kuita uku vachere?
Kuratidzira kwatiri kuita isu tiri kuratidzira tichifamba nenhunha dzedu sevashandi. Saka hazvinei kuti munhu anova weorganization ipi, kana angori mushandi ari kunyunyuta anenge aripo achikurudzirwa kunge tinge tichiratidzira tiri pamwe chete. Hongu hazvo kuti mamwe masangano haasati aburitsa mastatement ekuti vari kufamba nesu here pachirongwa chekuratidzira. Asi isu mukuratidzira kwatiri kuita tine vakawanda vari kutobva mune mamwe maorganization vari kuuya vachiti nyaya dzevashandi dziri kutikanganisawo isu vashandi tiri panguva yakaoma. Saka ngatiratidzire tiri pamwe chete uye tiri kuzvitambira zvikuru kuti mukufamba kwatiri kuita iyi yava nyaya yemaworkers, yava nyaya yevashandi, zvisinei kuti uyu ndowekwatuzi, uyu ndowekupitz.